ini nemaonero angu nda tevera sarudzo dzakawanda dzesarudzo vatungamiri vezifa asi ndakafara mafambiro akaita sarudzo rapera nemugovero takatarisa vakakapinza rizo kusarudzo kune vatungamiri vakawanda vakaita sana Twainpiri vana Filemon Machana vakambotungamira mutambo wedu nezuro asi ndinotenda kuti mutungamiri akazosarudzwa vangongi nemakwizi ndinofara zvikuru nekufarira basa kwavanoita
vane nhoroondo yakadini munyaya yenhabvu kubva kumashure
ndinofara zvikuru ndikati ndivateerere basa ravaita tisati tambofungidzira kuti tichadzoka kutamba nedzimwe nyika tichiri pabhani yeFIFA ivo vanga vakutofambisa basa rekubatsira zvikwata zvakasiyana siyana nokuti tiyoke kuti taibva kucovid zvikwata zvakawanda zvanga zvisina mari asi vakashanda zvikuru kubatsira zvikwata zvakawanda zvikwata zvikuru zvakaita sana Highlanders zvikwata zvakaita sana Dynamos nezvimwe
zviri kunzi vamwe vakapfumbatiswa pakachinjanwa mari pane vakavimbiswa zvikurukuru kuti sarudzo dzibude neimwe nzira zvakafambawo sei ipapo mune zvamakanzwawo here
ine hangu handingazivi zvikonzero zvavo vatungamiri vakazosarudza kubuda asi chandinoziva ndechekuti sarudzo mune zvatakaona sarudzo vakaenderera mberi zvakanaka murunyararo uye haisi nguva yekutanga kuti pave nevatungamiri vangazosarudza kubuda mumakwikwi makwikwi avakuswedera zvikonzero zvingangosiyana kutungamira mutambo wenhabvu haungazvigoni uri wega
zvine umbowo here izvo kutaurika taurika weizvozvizvo
ndingangoti sekutaura kwandamboita pakutanga kuti ndateerera sarudzo dzakawanda mumashure dzanga dzichipinza vatungamiri uye nei sarudzo ndakaiteerera zvikuru mashoko anotenderera uye kune vamwe vanenge vakufungidzira kuti zvisafambi nenzira yavanga vakatarisira kwavari pane mashoko anogona kubuda asi ini hapana wandakaona achipiwa mari mashoko ndaiwanzwa angu kuti hanzi kune vamwe vangave vachipiwa mari asi kuti ndati ndakaona vanhu vachipiwa mari kwete hapana wandakaona.